Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kukadzi 10/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pasi rose riri kushupika nenyaya yemadhiragi, atidi kunyepa. Kuno kuSan Diego vanhu vano unongo hapana paunofamba usingaone vanhu vachitambura vari panze.
Mapurisa anoti asunga vanhu vanodarika chiuru chimwe chete nemazana matatu vari kutenga nekutengesa zvinodhaka. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa nhasi kutungamira urongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika retired Brigadier General Epmarcus Kananga kumarika eHeroes Acre. Vanhu vafa mushure mebengenyeka nyika muTurkey neSyria vadarika zviuru makumi maviri nechimwe kana kuti 21,000. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti asunga vanhu vanodarika chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 1389 vanotengesa nekushandisa zvinodhaka kubva zvavakaparura chirongwa chinonzi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Nezuro mapurisa anoti akaenda panzvimbo inonzi Nzimbe paMatapi kuMbare akasunga vanhu vakawanda vainge vaine zvinodhaka. Mapurisa anoti akaita izvi mushure mekunge vanhu vavaruma nzeve. Vachinyora padande mutande reTwitter, mapurisa ati achazivisa nhasi uwandu hwevanhu vakasungwa kuMbare ava. Mukuzeya nyaya iyi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSan Diego muno muAmerica, muzvare Savannah Madamombe, avo vanoshanda nesangano reDrug Rehabilitation Center riri muHarare, vanoti vari kufadzwa nechirongwa chekusungwa kwevanotengesa zvinodhaka ichi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Vabereki vari kufara mese mumagrupu. Tine magrupu atinotaura nevabereki ata tichivadzidzisa. Tiri kunzwa kufara, vanhu vese vari kufara kuti pave nekuratidza kuti pane zviri kuitika nekuti manyarariro anga zvanga zvakaita tanga tichishaya kuti tichasvika kupi. Saka rekutanga nderekuti tinofara, vanhu vese vari kufara.
Imi muri kutaura kuti muri muno muAmerica kuSan Diego uko, muri kuwanikwa muri kuita mabasa api takatarisa nyaya iyoyi yekutorwa kwezvinodhaka?
Pasi rose riri kushupika nenyaya yemadhiragi, atidi kunyepa. Kuno kuSan Diego vanhu vano unongo hapana paunofamba usingaone vanhu vachitambura vari panze. Hurumende inoisa mari, vanoita zvakawanda. Ndozvatiri kuti tidzidzewo tione kuti zvatingatore tichiendawo zvinoenderana nesu ndezvipi zvingagone kutibatsira.
Tinoona kuti takaona mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden pamwe vanga vari kutura mashoko avo eState of the Nation vakataura nyaya iyoyi yekutorwa kwezvinodhaka kuti inyaya iri kushungurudza kunyange imo muno muAmerica. Pane zvingadzidzwa here?
Pane zvinodzidzwa. Hatitarisei mitemo zviri kuiswa kumba, zviri kuita kumba izvozvi. Pane mukuru wemapurisa akabuda achiti ngatitorei vanhu vanoita zvinodhaka tocriminalize kuti vese macriminal wakawanikwa uchiputa kana kuti uchitengesa makafanana. Ngatitorei iri kunzi ngatifambei tichiita door to door tichisunga. Ndoda kutanga nenyaya yecriminalization. Chatinodzidza kune dzimwe nzvimbo dzakatanga izvi kare, criminalization kumunhu ari kushandisa madhiragi aishande zvachose. Tanga tafamba nenyaya iyi chaizvo, Marvelous. Tanga tafamba nayo, ndiyo yaya yatinoti stigmatization, inoita kuti vanhu vatadze kubuda pachena, vatadze kuuya kuzorapwa, vatadze kuti ndine dambudziko nekuti vanenge vaakutya, vanotya kusungwa. Tikaziva kuti kutora zvinodhaka chirwere chepfungwa, addiction chirwere chepfungwa, tinobatsirika. Kuti tingasunge sei munhu ari kurwara nechirwere chepfungwa. Takambosunga here vanorwara nezvirwere zvemaBP kuti muri kudyisa kana kuti mazodai mazoita zvinhu zvisirizvo? Aiwa, asi ichi chirwere ichi vanhu havachinzwisisi. Saka dai hurumende yasepareta vanotengesa nevanoputa. Tinoziva kuti even vanoputa ivavo pane nguva yavanotengesa nekuti vanenge vasina mari, asi vanenge vachitopiwa nemasupplyers, madistributors aya nemasupplier avo. Kusungwa kuri kuita vanhu kuti tiri kufara chaizvo mavhilasi, asi tinoda kuti vaende kumongo. Pari zvino tiri kuona tumburumbururu vanhu vanenge vaine tushoma, ayo maranayo. Kune madistributor havachengete madrugs pamba pavo, havafe vakaabata, asi mavhita ari kutendererayo. Ngavaongorore vaone kuti sei mazita aya ari kutenderera. Ungangotora unzwa zita rako rakutenderedzwa kunzi iwe ndoita madrugs, ngavachienda kune vanhu vavo vamboinvestigeta. Sei zvataona uyu wekumbara ari kunzi anga achitenderera zita rake, asi zvino zvanzi paenda panoonekwa paine matrackloads nematrackloads, iye akutonzi akatiza. Ndo zvatiri kuda izvozvo, tiri kuda vahombe nekuti tichasungirwa mausers, asi vanosupply vachisara.
Tiri ipapo vamwe vanga vari kuti dai hurumende kana ivo mapurisa vaisa murawo wekuti kana munhu achinge aenda kunomhanyara vanozokwanisa kunge vachimudzivirirawo kuti asazokuwadzwe neavo vanoita zvekutengesa zvinodhaka. Munoona sei ipapo?
Ichokwadika, ndodamaka namanje tese hatikwanisi kutaura, tinotya because nyaya yemadrugs tinoiziva. Makateo, kana ukatarisa iko kuno kuAmerica kunofiwa, ukatamba nemari yemunhu unofa because unenge wapindaka pamari yake, unenge wapindaka pakumutorera kurarama kwake. It's a lot of money. Mari iri inoitwa nemadrugs mari yakawandisa yekuti ukada kuzvipinza pakati kana napo tinototya, tinotya kutotaura. Ndosaka usingaone tisingatauri, hatitauri mazita evanhu nekuti hatina umbobo hwakakwana. Nyange tikange tine zvata udzwa nevana vanenge vachiputa vamwe vanotaura, kana ivo vana vacho ukada kuvatora havafe vakakutaurira kuti anovatengesera ndiani, vanotya. Saka izvozvo zvakanaka vakazvikwanisa nekuti zvinoita kuti information iuye ibude.
Vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanoriwana papi?
Vembatira pamwe tinowanikwa paBelvedere, ndopane dropping center yedu.
Muzvare Savana Madamombe vanoshanda nesangano reDrug Rehabilitation Center vange vachitaura parunare naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7 vari kuSan Diego muno muAmerica. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kutungamira urongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika Retired Brigadier General Epmarcus Kananga kumarinda eHeroes Acre. Vakananga vakashaya nemusi wechina kumusha kwavo kuGuruve kumashonaland central. VaMnangagwa vakasvika munyika nezuro vachibva kurwendo rwemazuva matatu kuEquatorial Guinea, uko vanonzi vakanyorerana zvibvumirano zvekutengeserana nemutungamiri wenyika iyi vaTeodoro Obiang Nguema. Ushamwari pakati peZimbabwe neGuinea wakasimbaradzwa muna 2004, apo Zimbabwe yakabata vamwe vanhu vainge varonga kunopidigura hurumende yekuEquatorial Guinea. VaNguema pavakatanga kutungamira nyika iyi muna 1979, apo vakapidigura hurumende vaishandisawo mauto sezvakaitwawo nemauto eZimbabwe paakapidigura hurumende yamushakabvu Robert Mugabe kuti vaMnangagwa vatungamire muna 2017. Bato rinopikisa reMDC rinoti harisi kuzotambira gwaro rekuganhurwa kwematunhu kuitira sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu gore rino, kana kuti delimitation report. Gwaro iri rakagashidzwa kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, kana kuti ZEC amai Priscilla Chigumba. Pamutemo vaMnangagwa vanofanira kuendesa gwaro iri kune vanodhinda magwaro ehurumende, kana kuti Government Gazette, mukati memazuva 14. Asi vamwe vari kupikisa kumatare vachiti harina kuitwa nemazvo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wemutungamiri weMDC vaLloyd Damba.
chinhu chikuru chakanyanya kubuda imomo pama external resolutions edu ndechekuti isu semusangano hatibvumirani nedelimitation report yakabuda nekuti mukana kuti delimitation report yakarambwa nenyika yese kusanganisira napresident weZANU PF ari zvakare president weZimbabwe waMnangagwa asi chimwe chakazoti kachikambadza ndechekuti zvo marecommendations akaitwa naMnangagwa hana kupublicizedwa sezvakaitwa maarguments akaitwa nemusangano wedu nemwe musangano nemamwe mapato nemapoka akawanda
ko sei muri kuti zvakakosha kuti zvakataurwa naMnangagwa zvizivikanwe
kana zviri zvinhu zvevano weZimbabwe zvejekerere sei marecommendations aMnangagwa akawigiridzwa pasi pecarpet saka naizvozvo izvo ndozvimwe zvaita kuti isu tinyanye kupokana nekuti izvi zvakuita kuti munhu ndiye anenge ari referee ndiye anenge ari examiner ndiye anenge ari futi munyori webvunzo dzacho idzodzo saka uku tiri kuona kunge zvinonziva Munangagwa neZANU PF vari kukama mukaka vakakora kare isu vano weZimbabwe tichikamiswa mukaka mumbishi tonzi timirire kuzopiwa sadza kana mukaka wedu yakora iwo watoguta kare saka delimitation report iyi tiri kuti iri kunze kwemutemo nekuti yakasiya zvinhu zvakawanda zvimwe zvatakataura ndezvekuti maresults ecensus haana kubuda pachena
pane dambudziko rei ipapo
hamungabhese imimi delimitation report nemapreliminary results maresults acho chaivo chaivo ecensus asita abuda saka isusu tichaenderera mberi nekutaura nemamwe masangano tichaenderera mberi nekutaura kuti ripoti haina kunaka nekuti isu tiri kuona kuti election yemuno muzimbabwe haimbofa yakachinja chimwe chinhu kunze kwekunza nzara nebopoto kuvana vezimbabwe isu toda sabudzo dzakachena uyezve munhu wese anenge ahwina tosapota anenge ahwina nekuti kana zvakachena hazviri tirambe tichirwisana
ko sebato muchaita sei kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna nyamavhuvhu idzi
chinhu chikuru chatakatenderana mustanding committee yakaitwa nezuro chinhu chikuru chekuti ngatisimbise mbambo nekana kuti hwaro hwemusangano kuona kuti mastructures edu mumativi mana mumaprovinces mumadistricts nemawards ari intact toona kuti zvigaro zvese zvine vanhu nekuti ndivo mafoot soldiers chinhu chepiri inyaya yemanifesto yedu kuti inofanira kunge iri pro poor inofanira kunge iri pro worker sezvo munoziva imi kuti musangano weMDC wakabva kuvashandi musangano weMDC ndewevarombo ndewekumaruwa ndewekumapurazi uyezve musangano weMDC wakanyanya kusafa makore akatera akaperayo
nechikonzero chei
nenyaya dzeviolence saka isusu munyaya yemanifesto yedu tiri kuti tiri sarudzo dzakachena dzisina violence
vaLloyd Damba ndivo mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa nezuro vakaparura urongwa hwemamiriro rakaita zvinhu munyika mavo kana kuti State of the Nation Address. VaRamaphosa vakatenda kuti dambudziko remagetsi rasvika pakaipisisa kana kuti yave State of Disaster. Vakati vachadoma gurukota rinenge richishanda muhofisi mavo richiona nezvemagetsi uye vakati vemakambani vachatenga magetsi avoga vachibvisirwa mimwe mitero. Nyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi yakatanga muna 2008 asi iko zvino yasvika pakaipisisa. Nhengo dzebato rinopikisa reEFF dzakadzingwa mudare reparamende mushure mekuratidzira. South Africa handiyo chete nyika yekuchamhembe kweAfrica ine dambudziko iri sezvo Zambia neZimbabwe dzakatarisana nedambudziko remagetsi mushure mekunge Lake Kariba raderera mvura. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheTswane University muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Inauro yaturwa navaRamaphosa nerumwe rutivi tinoti vazvamawo nepavagona napo nekuda kwekuti vari kutungamira munguva yakaoma vari kutungamira tichangobva kuvane denda reCOVID-19 zvakazunguza magariro evanhu nezveupfumi asi tikanyatsoongorora havana zvitsva zvakanyanya zvavari kuunza zvinoita kuti upenyu hwevana veSouth Africa hushanduke zvakanyanya hongu taona panyaya yemagetsi vataura kuti vari kuidiclare kuti iite state of the emergency kuitira kuti vagone kuibata neudzamu uye nechimbi-chimbi asi pane dzimwe nyaya dzese handina kunyanya kuona zvandingatini mutungamiri wenyika ataura zvinoshandura upenyu hwevana veSouth Africa.
Zvino tine zvizvarwawo zveZimbabwe zvakawanda zviriko kuSouth Africa uko, nekudyidzana kweSouth Africa neZimbabwe. Amene mumashoko avaRamaphosa munewo here zvimwe zvavabata zvingabatewo Zimbabwe kana zvizvarwa zveZimbabwe?
Hapana pandanzwa pavataura nyaya inobata vana veZimbabwe. Vataura nezveAfrica jekerere, vachiti South Africa inoshuva kuti kuve neAfrica iri kubudirira, kuve neAfrica yakagadzikana iri kufamba ichiendawo mberi semakontinenti mamwewo. Asi paZimbabwe ndambofunga kuti pamwe achabata nyaya. Vana veZimbabwe vari muno vari kutarisirwa kunzi mapemiti avo ari kupera muna June, asi havana kuibata. Ndafungawo kuti pamwe achataura nyaya yekuti tichange tiine sarudzo mugore rino ra2023 kusanganisira munyika yeZimbabwe, asi havana kuibata nyaya iyoyo.
Makatarisa kuri kuendawo nyika yeSouth Africa nemashoko anga achiturwa navaRamaphosa, ndanzwa vachikota vana Mandela apo nepapo vachidai. Munoona ichizofamba here negwara ravari kunangana naro vaRamaphosa?
Pekutaura kwandaita pekutanga, vazininga vaRamaphosa vari kutungamira panguva yakaoma. Vari kuzama nepavanogona chokuona vari kuedza kumutsiridza mweya wevatungamiri wemumwe wevatungamiri anga ari mukuru anoyemurika zvikuru vaMandela. Asi mamiriro azvakaita chokwadi ndeyekuti nekuti tikatarisa zvavari kutaura nezviri kuitika munyika, munoriona kuti pane mukaha mukuru. Tingatarisa kunyaya dzekuparwa kwemhosva, kunyaya dzezveupfumi, kunyaya dzekushayikwa kwemabasa, zvese zviri kungoenda nenzira isiri kutarisirwa nevana veSouth Africa. Asi ivo munhauro yavo vari kuedza kutaura kuti aiwa, hurumende ine zvairi kuita pano nepapo. Hazvisi kusangana zvavari kutaura nezviri kuitika munyika, hazvisi kusangana.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vange vari parunhare vari muPretoria. Tombotarisa zviri mune mamwe mapepa nhau mangwana nano. Bepa nhau repadande mutande reZim Live rine nyaya yekuti muzvinafundo Love More Madhuku vari kuyambira kuti sarudzo dzemunyika dzinogona kusviba nenyaya yemashoko ari kupesana kubva kuhofisi yemutungamiri wenyika neZimbabwe Electoral Commission nezvekuganurwa kwematunhu anoshandiswa pakuvhota kana kuti delimitation report. ZEC inoti yakapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa gwaro rekupedzisira, asi hofisi yemutungamiri wenyika iri kuti yakapiwa gwaro rinokwanisa kuwedzerwa kana kubviswa zvimwe. Pamutemo vaMadhuku vanoti hapana chinofanira kuwedzerwa kana vaMnangagwa vapiwa gwaro iri kechipiri. Bepa nhau reHerald rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza vakarwa hondo yerusununguko vari musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association kuti vaite kongresi yavo kana sarudzo dzapera. Mutsamba kusangano iri vaMnangagwa vanonzi vati vari kuda kunge varipowo pakongresi iyi, asi vakumbira kuti iitwe sarudzo dzapera. MuChronicle mune nyaya yekuti Rengini Bus Terminus yave kuita kunge dongo sezvo vemabhazi vasiri kuda kuishandisa. Rengini iri mumusha wevazhinji wemakokova uye yaimboshandiswa nevemabhazi vakawanda mumakore adarika. Vemabhazi ava vave kushandisa nzvimbo dzisiri pamutemo. Mukupeta zviri mumapepanhau, pepanhau repadande mutande reNewsHawks rine nyaya yekuti pane vaPeter Tambudze vakasungwa kuMessina kuSouth Africa mushure mekujamba bhodha reBay Bridge vachipinda muSouth Africa nemidzanga yefodya yemari inosvika marand mamiriyoni makumi maviri nerimwe kana kuti 21 million rand. yave nguva yenyu vateereri yekutaurawo mega zvamunofunga.
Gwaro iro re 53% ichokwadi inohwina triple C, asi kuti ivo vachamisaka ngavachifamba Zimbabwe yese, nekuti ndiri kushamisika kwasara mwedzi mushoma shoma kuti vanhu vanovhota. Mwedzi yasara iyi vanozozvigona here kuti vapedze Zimbabwe yese nemarali? Marali ngaachitanga, ndozvandiri kutaura vana Amos Chibaya uku varongi vemusangano. Marari ngaachitanga, nzvimbo dzakambosvikawo pamabyelection ndodzopedzisira, dzisina kumbovhera dzasvikwa. Motanga idzodzo, motanga kumboenda idzodzo.
Kadi pa Studio 7 apo tinomutenda nebasa ramuri kuita pasi rose nepfenyu rejekesere inosunungura zvokwadi isingawadzi isingasarore. Ndaida ndichida kuti pachirongwa chamuita nemusi wemugovera musoro wacho unzi zviri muchinokoro pakupera kwevhiki muStudio 7 vachihoka mbuka yakanonika mukomaketai kounzi dai uriwe. Kuziva kuti dai uriwe waroha kana kuti wakwatsoka kana kuti washinyiwa kana kuti wasungwa waiwa sei, dai uriwa reibwanyima waiwa sei, kana kuti wadzvanyirigwa waiwa sei. Chirongwa chinoitwa nesande chamadzimai, saka ndaida kuti chinzichowo pamhepo namadzimai ejekesere vachimbwa kambo kamukomana chidembo kakanonzi vaine vana vavo. Saka zvigonosunungurawo namadzimai vagona kunofarawo vachinzwa chirongwa ichi vaisunungura, ndivo vanotaura zviri muchinokoro. Saka tatenda ndini munoda wafa munemo vachivi Zimbabwe, nyika yemadzimbabwe. Tatenda
pastudio 7 apo murisei vashamarari vose, vana Chimakandemire, vana Blessing Zulu, vana Tanonoka Wande, nana Tete Mavelasi, mese munofara here nebasa ramunoita iri? Tendai, munotipa nhau dzisina kwadzakarerekera zuva nezuva. Toda kunyanya kutendesa VTPC kuti inzizikanwe seBoss of Studio 7. Toda kupindura vatagwirei vachangobva kutaurawo vari kuti hanzi chiprofita ndechenhema. Ndiri kuona sokuti chiprofita ichikaichi ichi ndechechokwadi, ndo zviripo, ndo zviri muvanhu. Ndodzoka kunawe udambo damba dewagara watsvaka pati wakatoziwa namonzoro, monzoro watova kuzanu kare, iwe ndo woga wasara kuzanu piku MDC koko kwauriko. Ende kutoti irambe chinzi MDC kuda kuMDC Alliance yakatochovha iripo ya 2008 neya 2013 yauri kutaura zvakatosiyana, because paipa vanhu vaita tsvangira vaiva vasingadi monzoro, saivangozotorwa namonzoro zvakabva zvavharana, sakagara vaziva kukinda bro.
Pastudio 7 apo, Pastudio 7 apo, tinokumbirwa kuti mupotewo muchiverengawo manenge maaudhio edu tanofana kutumidze maaudhio asingamboverengwi. Inini pfungwa yangu yanga iri yekuti chirongwa chemugovera ngachinzi icho hurukuro dzechinyakare, kwozita chemusi wesvondo ngaidzinzi icho chirongwa chedu chinzi icho hurukuro dzamadzimai. Ndokufungawo kwangu kwandiri kuitawo pota wedu wemuchitiverengerawo maodhi edu. Ndatenda zvangu ndichifi pagoko apa.
Vashamarari vangu vose vakanaka, tinoti maswera sei. Ini ndoda kutaura pamusoro pamonjora nevatungamiri nevafana vezanupf vakaiswa manje manje. Vamonzora, musada kutikandira dhini, musavhiringidza, musada kuvhiringidza vana veZimbabwe. Kana makadamwa henyu kunzi muputse musangano weTCCC, itai zvekuputsa musangano weTCCC kwete kuputsa brains vanhu. Asi hamuna kwamunoenda, nekuti munhu wese uri kuonai hamuna kuvanda kana zuva rimwe chete, makahwanda nechigumwe kana kuvanda nerumbuswa semhasho. Siyai zvamoita sangano nyauwani kana 1% kana kamwe pamavhoti. Ndoda kuti kuna togarepi nawoyo namugwadi, imi ndimi ndumure dzezanupf, imi Maafusa kura mgura, mchishanji siwa kunzi mgone ukoa. Siyana ene zamuneta mrewa na wadikini. Siyana ene kushanji kwa wakuru wa rimperi kwenye wa zikupo taura zamuru kutaura zisiru. Inda mchida kusibu arusha mwa kuzina msoro ne wanu wakuru wa hivu. Mangwana tinenge tine eme hapa. Toku nyazi sayi. Siya wanu waite sarutu zao za wano da. Kwete kuda kunye pera wanu wa mota ure hivu. Atenda zangu Studio 7. Ndini chiko patembisa zakare. Gala nzwe wafana wa wadiki stere. Wana mazira niswa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina divi ratakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tokupai mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica.
Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Mumusangano uchangobva kuitwa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muBritain vaJames Cleverly vakasimbisa rutsigiro rwavo kuUkraine apo iri kuzvidzivirira kubva mukurwiswa zvine hutsinye neRussia. Gurukota vaBlinken vakarumbidza Britain nekuzvipira kwayo kutumira kuUkraine motokari dzehondo dzerudzi rweChallenger 2 nezvimwe zvombo zvehondo pamusoro zvikwanisiro zvicharamba zvichisimbisa nekuwedzera kune zvakawaniswa kare neAmerica. Vakati tinoramba takabatana mukusimbisa rubatsiro rwedu kuvanhu vekuUkraine. Vakati wokudzivirira kutambura kwevanhu kwakanyanya, America yapindirawo mukumanikidza kuburikidza nezvirango uye kuisa mitemo inoona matengeserwo ezvinhu kunze neMoscow zvakanangana nekushayisa Russia zviwanikwa zvainoda mukuramba ichibvirisa zvombo zvayo muhondo iyi. Vakati tiri kutora matanho aya nemamwe akawanda kuitira kuisa Ukraine pachinzvimbo chapamusoro-soro kana mukana wenhaurirano wakazonyuka kuitira kuti pazove nerunyararo rwakakodzera uye rwenguva ndefu. Panyaya yeIran, vaBlinken vakati America inomira nehurumende yeBritain mukushoropodza kuurayiwa neIran kwechizvarwa chenyika mbiri dzinoti Iran neBritain vaAlizera Akbari. Izvo zvaive nezvematongerwo enyika mukati uye zvisina kukodzera. Vakati zvinoenderana nekushungurudzwa nehurumende, kukandwa majeri, kutochwa, kumanikidzwa kubvuma mhosva nekuurayiwa kwevanhu kusina tsarukano. VaBlinken vakati ticharamba tichishanda neBritain nemadzisawira edu kubata utungamiri hweIran nemhosva idzi pamwe nekumwe kushungurudzwa kwevanhu. Vakati ticharamba takamira nezvizvarwa zveIran zvine ushingi zviri kurwira kodzero dzazvo zvichitungamirirwa nemadzimai echidiki, zvese izvi pameso peudzvanyiriri hwakawedzerwa. People's Republic of China yakavewo imwe yehurukuro dzakaitwa. Gurukota vaBlinken vakatambira kuzvipira kweBritain kudzamisa urongwa hweIndo-Pacific. Vakati tinotarisira kuramba tiine kurovana masoro munyaya dzakawanda mudunhu kusanganisira kuchengetedza runyararo nekugadzikana muTaiwan Strait yose. Panyaya yeNorthern Ireland, gurukota vaBlinken vakasimbisa rutsigiro rweAmerica pachibvumirano cheBelfast Good Friday Agreement. America inotenda kuti panofanirwa kuve nenhaurirano dzekupedza gakava pakutevedzerwa kwechibvumirano cheNorthern Ireland Protocol chinotambirwa nemativi ose. Britain neEuropean Union dzichangobva mukubudirira munhaurirano dzakanangana mukuwirirana. America neBritain vakadaro vaBlinken dziri kuwedzera chimwe chitsauko munhoroondo yakareba kwazvo pamusoro peukama hwakakosha panguva iyo hwaigona kunge husina kukosha zvakanyanya uye husina kusimba zvakanyanya. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington.
Tinotarisazve misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa anoti asunga vanhu vanodarika churu chimwe chete nemazana matatu vari kutenga nekutengesa zvinodhaka. Mutungamiri wenyika yeAmerica yeZimbabwe vamunangagwa vanotarisirwa nhasi kuviga gamba renyika Retired Brigadier General Kananga kumarinda eHeroes Acre. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Ndokuoneka ine mufaro, ndini Evans Zininga. Ndokusiyai muina Chris Gande achikupai chirongwa cheIsindebele.